Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 29th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the installation of Nelson Chamisa by his party as president of Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the MTC, which at the weekend installed Nelson Chamisa as president of Zimbabwe.
MTC Vice President Morgan Komichi declared Chamisa duly bestowed as president of Zimbabwe while addressing thousands of people on Saturday who attended the party's 19th anniversary at Gwanzira Stadium in Harare. Komichi said Chamisa was the people's president.
President Emmerson Mnangagwa's ruling ZANU-PF party immediately hit back, describing it as bordering on treason and a kindergarten spectacle. The party said Mnangagwa is the legitimately elected president of Zimbabwe.
Chamisa challenged the outcome of the presidential election, but the Constitutional Court threw out the challenge, citing lack of evidence.
Section 94 of Zimbabwe's constitution stipulates that persons elected president and vice presidents assume office when they take before the Chief Justice or the next most senior judge available the oaths of president and vice president on the ninth day after they are declared to be elected, or in the event of a challenge to the validity of their election within 48 hours after the Constitutional Court has declared them to be winners. Mnangagwa was inaugurated in line with this provision of the Constitution.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yabona mfowethu kunjani?
Ngiyaphila-kena.
Uthini? Ah, ubona ke siqinile mfowethu.
Yeah.
Yeah, lamhlanje sikhuluma ngomnumzane uChamisa.
UChamisa.
Yeah, kukhanya ngazani ke sebemfake ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe, kwenziwe libandla lokho.
Yes.
Akwenziwanga ngamajaji, bazenzele sibili. Sabona umnumzane uMorgan Komichi esitsho ukuthi hayi uChamisa nguye ongumongameli welizwe leZimbabwe. Kodwa ke ZANU-PF ithi lokho abakwenzileyo kungani sebedlala kubi. Ubathi ungani treason. Anto wathi treason. Uya kwetu ulengi zobe.
Ndizozo.
Kwa hlupa.
Asika indi nofunga kuti pane Msiano Gibbs. Vamnangagwa, nofunga ndi president we nyika. Vachamisa ndi president we wanu. Zaka ndi president we wanu.
People's president.
People's president.
Ya, balasi zuta mati bati. Kono kuhuti ya Julie.
Saka, pane Msiano, pane Msiano.
Julie Pisto, the president of Zimbabwe.
Of the people.
No, no, no. Julie Pisto, president of Zimbabwe.
That's what Morgan Komichi said. That's what Morgan
Komichi said. So, Zuluanda, wajua sikuluma kula pake, locho kakwanda miri. Kwa hiyo nazani kono kuge, kungani abanyabantu, kwa bakataza kakulu kutikambe, ye numnumzana uChamisa kuzatua, ngumnonga meli njani, ngesikati ke kulo mnumzana, uwe maso mnanga kwa ina ongu president. So, iba zaneza NPF, liababa, likuluma liti, luka bako zileo, kungazani kuzabatlupa. So, singa azukuti, likubona njani isiqala lingena kuhlelo khona manje lingakhohlwa futhi ukuthi siku Facebook ku VOA Ndebele, VOA Shona la ku VOA Studio 7. So kunjalo ke mfowethu.
And right here gives wongu vadiwa vateriri nevatariri semazuva ose Studio 7 inenge ichikutandadzai nekukokai kuti munge muchisimudza zvirongwa nekuti zvirongwa ndezvenyu. Nhasi tirikurukura nezvedano kana kuti mabiko akaitwa nemuso wemugovera nebato re MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa. Takawana wachipemberera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 kwebato irori kubvara umbwa. Asi musi iwoyo pakaitwa kugadzwa kwavachamisa kunzi ndiwo mutungamiri wevanhu, president of the people. Saka nyaya iyoyo inenge yakasimudzawo minhenga vamwe vari muzano PF kana kuti yebato rezano PF. Takanzwa va Simon Kayamoyo vanewe mutauriri webato rezano PF vachiti kuita kwakadaro kunofanana nekunge munhu achida kupirigura hurumende, hanzi zvakada kufanana netreason. uye wakati kukoka moto kugokera moto muziso kana mchita zvinhu zvakadaro vamwe vari kutaiwa madzana mbwanana kana kutamba kwepwere zviitwa zvakadaro nekuti hakuna kwazvinoenda kana dai vakagadzwa kuve mutungamiri wenyika vari kana mutungamiri wevanhu havana masimba vanenge vainawo ekufambisa nyika asi ndo zvatatinzwe nhasi mukukurukura kwatiri kuita tinenge tichitarisira kuti imi vateereri nevatariri muchange muchifona muchipinda muchirongwa andiri
gibsojonga kenemiri sibolela pana ke uchamisa ngani uthole independence flam liyana izama ukuyifaka umlilo ilumatile kumba ilumatanga
ayi yakabatira yakabatira asi kuti papari pamusoro saka vamwe vari kuti zvaa zvisinganyatsooneka chete flame kuti rooneke kuti moto
uri kutingazi kukangere chongwa izama kuvhale ihlelo kuti uvhale linye kungana kukanye
kungoti zvakaitika masikati gibs saka kuine zuva hamuzokwanisa kuona kuti rimi riri kuita here dai anga ari manheru dzimwe nguva dai makanyatsoona
motohakusi
kuti ini ndiri kuti ndo zvakaitika asi ndiri kutaura kune vakanga variko vari kuti vakaona moto
avamwewo
iwe neni pamwe taitadza kuona kutopfeka magirazi
kujalo ke choka so if you wish to join the show right now phone us directly at this number 001-202-619-2077. I think we've got our first guest tonight, and that is Mr. Pilif Kaule of ZANU-PF. Mr. Kaule, good evening and welcome to the program.
Good evening, Jade, and how are you today?
Very fine. How is Zimbabwe? Very
fine. How is Zimbabwe? Is okay.
Are you in Jolocho?
I'm in Jolocho.
Yes, I can hear your radio in the background. Can you turn it down a little bit? So that we won't have some kind of echo. Yes,
that's fine.
Yes.
Let me just turn down a little bit.
Wonderful, wonderful.
Yes.
Yes. So yes. Try that. Yeah, I think now is great. So we see that at the weekend, Mr. Nelson Chamisa was installed by his party as president of Zimbabwe. So what is your reaction to that?
For me, that is what we call madness. At its highest order, I'm sorry to say that. Because some of these things, you know, that now that he has been sworn in or inaugurated by his party, so what? Then can he go ahead and form his own government? What does that mean? That is confusion. And at this moment in time, we don't need such things. That thing can end up confusing the people of Zimbabwe. Some of the people now will now fail to tell which is which and what is what. And really, what hell of a confusion is this? We don't deserve this as a nation. Until and unless it's only... But anyway, we let leaders like Nkomo. Joshua Nkomo, the late Joshua Nkomo. All I can see is people who are power hungry all over the show. You know, and what does that mean? This won't help us as a nation. It won't get us anywhere, but it will help ruin and destroy our country. This is exactly what these people are pushing for. It's embarrassing, really, to learn that some people can stoop so low and do things in the way we call amadlwane. What is the hell of a thing is this? It's a shame.
Sicela ukuthi ukufaka ngesindebele just 1 minute. Akufaka ngesindebele kaDokotela Jokoloko baba Gaul.
Uyazi, kepsi ngiyadana kakhulu ukuthi njengesizwe abantu abanjabo othamisa amajaha afundileyo atshone senza ephambanisa abantu ilizwe lilili kangaka ngesikhathi sokuthi kumele sibambaneni baphambanisa abantu bethi bayagcotshwa. So nxa esegcotshiwe, so what? Ebesesiyenzani kafumbe phela uhulumende wakhe sibone ukuthi uza kuya ngaphi ngento yakhona. Into engekho emthethweni leyo gibsi kuphambanisa abantu, but kathesi sidinga ukuthula, sidinga ukuthi silwisane le mpi ekhona le eyumkhonomi welizwe, sibambeni njengabantwana beZimbabwe. Hayi khona ukuphambanisa abantu, abatshona bephambanisa abantu kungani ngabantu abadakiweyo abayenza into ezinjengazenezi. Sorry ukuthi ngitsho njalo gibsi, kodwa kuyaswelakala ubukhokheli gibsi obuyibo ujonge ukuthi bulungise ilizwe obunjengabonkomo babengakhethi ukuthi bakhokhele. Unkomo wabelizwe lelo babengaleli ukuthi bona bakhokhele, kodwa balela ukuthi abantu bakhululeke bahlale kahle inhlalakahle yedingakalayo. isinkwa lokudla kube sethebulini abantu baphile kulelizwe tholakala imisebenzi yikho ukuthi umntaka nabantu osebusethouse akudingi bani lokho kodwa kudinga ukuthi ilizwe leli lilungiswe ilizwe leli lihlanganise abantu bahlanganise amakhanda ndawonye balungise ilizwe leli njengoba lilimi kubi kangaka ilizwe leli lalimali isikhathi eside abantu balilimaza isikhathi eside ilizwe leli selidinga ukuthi akhe sikwakhiwe abantu bendawonye hayi khona kusenziwa amadlani imbuthano yomdlalo ukuthi namhla ubantu uyagcotshwa uba ngupresident landani uphambanisa abantu abantu bebe-divided akusincedisi njengesizwe lokho
hayi siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khonapho sibona ukuthi abantu bathini kumbe ujonge ufuna ukukubuza umbuzo wodwa akumbuze ba
yeah Mr. Gawule people say Zimbabwe is a democracy and if this happens and people attack that democracy, what do you say?
Yes, Zimbabwe is a democracy, but you know what? We have a constitution. We are guided by the constitution of our country. That is the supreme law of the land. And we stand guided by that supreme law of the land. And this is out of the constitution of our country. This hell of a thing is out of the constitution of our country. Period.
Mm. So lizonde kunye ukumangalisa lapha gawule kunzima lokho
okubi kakhulu tips lokho kwenzakalayo ngoba mina kethi kunjani la iconfusion kudala abantu laphambene kama sakwazi ukuthi vele uyikwenziwani kuyini kasi konoko abanye abangaziyo ngoba ukuthi abangaziyo bamele bafundise bazi ukuthi into zimise njani bona ukukhokheli bamele bafundise abantu ngokukhamba izinto ngokuqonda kodwa ngabe sinqa kunje ngoba semagrazi kuyo president zeme babili la kumbe sokulabo khulumende ababili elizweni lezi kanti vele kusetshenzwa njani sethe kumbe kudonsa zithilile zinjani
hayi siyakuzwa kakhulu bamba konapha
and Mr. Gawule can we say Chamisa was sworn in because I think if the swearing in ceremony did not involve the taking of the oath and a judge or someone to install him as president, can we say he was installed as president here?
Come again?
I'm saying the official event where president is being installed or sworn in, there is a judge, there is the reading of the Bible, the taking of the oath. This, I don't think all this happened on this occasion. So can we say he was sworn in as president?
But all that does, I don't know, that amount to confusion. And because as we speak right now, the message is going out to the whole nation. That information that is going out there, it will end up confusing the people, and people will end up confused totally. And this is going to create problems for our nation. Despite the fact that the judge was not there or whatever, or just that, I don't know what kind of a hell of a thing it was, really. But I'm a bit worried that this is going to create a confusion and problems for our nation.
Mm-hmm. So when we look at what happened at the stadium, we had Mok Nkomichi saying that Mr. Nelson Chamisa was duly bestowed President of the Republic of Zimbabwe. I think that on its own means a lot. So if we get that actuality, we're going to play it so that we can hear all of it. What, okay, going down the line, what do you think is going to happen now to the ruling ZANU-PF party? Are you guys going to meet over this thing to discuss it?
Whichever way it is, I'm a bit worried. Maybe the government is going to meet over the issue and make a decision on how to go about it, on how to handle it. Mm-hmm. But I'm a bit worried that if ever these guys are penalized for what they are doing, it is going to create problems, especially to the international community, because they will say Zimbabwe, they will sing their everyday song that they say Zimbabwe. In Zimbabwe, there is no democracy. And if they say that, then that will create problems for our nation, and the problems for our country, and problems for our government. And as you can see, we are still struggling to mend the relationship between us and the other nations. And we are reaching out to those nations again. And at the same time, you can see what's happening in our country. This is going to send a very bad name to those people who are out there.
Regai ndingo timufeme wa gaule dendo zokuti mumboti taura nerurimi rwama ine shona. Regai tingo verenga tinzwe kuti vatereri vari kuti chii nenyaya iyoyi Gibbs. Tina anzi tawana nyasha bandava anyora pashona Facebook. Anzi chiri kudikanwa ndechekuti Zano PF ibvume kuti vakundikana paitwe nhaurirano nyika ifambire mberi. Then Sylvia Munundibaba hapana chakaipa apa. Anzi zvakambarongeka kutoita musangano wakanga watozviona kuti zvinoita. Then mumwe anonzi Dion Maposa anzi kungotaura zvedu dai yatonga hayo MDC nekuti zvinoratidza kuti ndiyo ingarapa urwere hweupfumi hwaparara. Kozoita mumwe anonzi Newton Kapfudza Ruva anzi ndokuti zvive nesimba rekuti Zano PF ibvume kuti nyika ifambire mberi tizore bhata mumwe wouyo. Regai ndimbonzwa kuna vagaule neshona kuti vagaule munoona sei zvakaitwa izvozvi neMDC musi wemugovera zvokuti vakagadzawo vachamisa mutungamiri webato kuti vange vari mutungamiri wevanhu. Vagaule regai ndikubate
inini ndinondishamisa chaizvo ndinoshaiwa zvokuti zvokutaura, but nyaya iripo ndeyokuti isusu senyika tapedzerana nezvinhu zvamaelections. Nyaya dzakapinda kumakoti, makakoti akabudisa kuti zvakamira sei, tagamuchira izvozvi, vamwe havana kugamuchira. Handizivi kuti nemhakei, but go zviripo ndezvokuti iye zvino atichada zvinhu zvakadai. Zvinokonzeresa mirizhonga, zvinokonzeresa kusinganzwisisi kwevanhu kuti zvakamira sei, kuti nyika iri kutongwa sei, ndiani ari kutonga. Vamwe vachafunga kuti ndiye Chamisa ari kutonga. Kozo zvaitika izvozvi, iye Chamisa wacho zvinomubetsera nechii? Kubva ipapo sebato rake zvinovabetsera nechii? Ngavaumbe hurumende tione kuti vanogona kushanda here vakamira voga vechiita zvinhu zvavo zvakadaro. But sokuona kwangu vanokonzeresa kudhivhaida vanhu vana veZimbabwe kuti tozopedzisira totanga kurwisana. Iye zvino tine dambudziko hombe rokugadzirisa zviripo nyika yedu. Zvino hazvina kumira mushe sezvo vana veZimbabwe rakutambura. Ngatiitei zano rokuti tibatane sezvo sarudzo yapfuura. Timboshanda pamwe chete tigadzirise nyika yedu zvinhu hazvina kumira mushe.
Thank you so much, Baba Gaule maita basa. Gibbs ndangoti vadzukure zvavambotsanangura muchirungu neisindebele. Asi taane mumwe munyarikano wedu pachirongwa, tavana national chairperson weMDC Muzvare Tabita Kumalo. Muzvare Kumalo, tinogamuchirai muchirongwa, tine urombo nhare dzadzichiti netsei.
Ndinotenda magadi maZimbabwe akanaka.
Aiwa, tinovimba kuti vateereri vapenyu. Pamapinda muchirongwa manzwa vagaule vachitsanangura maonero avo nechiitiko chamakaita musi wemugovera. Munogona kubva mangotangirwa ipapo tichienda mberi.
Indoshamiswa nemazano, anondishamisa. Gaule ari kuvhura muromo kuti maZimbabwe ari kutambura. Ari kutambudzwa neMDC here? Pari kutonga ndanani? Handirana Gaule ndana EDP. Saka isusu taita sei? Makati vakati vakahwina maelections. Saka isusu mhosva yataapara ndeipi? Ari kutambudza vanhu ndiani? Vagaule, musade kuona Harare pamusoro pebhimu muri muburuwayo. Hapana chamunoona. Pasi apa hazvina kumira mushe. Kana muchiti imi mune yese, ndimi muri kutonga, ndimi makahwina maelections. Saka muri kunetserei vanhu muchikona kugadzira nyika. Pamakapinda chete pakamabvisa mugabe, nhamo yakatangana nhasi tichiri munhamo. Zvikafu zvakudhura, mafuta engoro dzemoto ari kushupa. Muzvipatara takutofa nezvirwere zvisingaurayi. Ari kuuraya ndiani? Handiti ndimwe. Saka isusu mhosva yatapara ndeipi kuenda kunopemberera kuti ane 19 years tichigwa nemimbavha dzezano? izvozvo makapa 15 billion. 15 billion itse nanga neMDC taitei ikodzero yedu iri pabumbiro romutemo takanyora nyitsamba kumapurisa tikavaudza kuti toda kupembera kuti tane 19 years takazvagwa seMDC mukatirambira rungani mukati imi hatigoni kuti tonopembera because kwaita korera tisu takabika korera handiti ndimi makakonewa kuti muone kuti maguta ari clean mvura dzatinwa dziri clean masuweji achiri kushanda here masuweji system yatinayo yakasiyiwa nazimiti na1980 nanhasi tapinda papamhembero isusu takupemberera kuti aiwa mwari watisvika pa19 ezi tichigwa nembabva dzezani muti taparei hapana mhosva yatakapara isu musi wa19 takaenda rikasangana nevana vemuzimbabwe vakativhotera vari kunyunyuta nenhamo yekutambura purezidendi akaudza vanhu kuti nyika yagwadza toitei vanhu vese mhomho yamakaona iyi kwete yenyu yekuzbc pamakatora patakagara pasteji mukasiya vanhu kwavo vanhu vakati gatipindei murodhi izvozvi purezidendi amisa vakati aiwa bodosvi hazvimwewo ngatimbotendera zimbabwe yesei tombotatarisa kuti mamiriro ezvinhu akamira sei akakonzegwa nemi
muzvare kumalo ndokubatai muromo paita muteereri ari kupa chirongwa tinganetseka nenhare tinodzoka kwamuri izvozvi tinotenda ngobatai timonzwa vamanhanda makadii
nderepo makadii vachonga kwakadii kwamuri nezvinzvarwa zvezimbabwe also back home in zimbabwe
aiwa tinoimba kuti vateereri nevamwe vese vapenyu taita rombo rokuti ndimaitawo muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa tipei pfungwa dzenyu nemaonero enyu
maita zvakanaka ndoda kupindura baba avo vari kutaura avo mukuru wemdc avo
wemdc ndi muzvare Tabita Khumalo baba vezano pf ndavabelief gaule
okay vatabita Khumalo ndoda kuti kwavari varume batsiranai nachamisa kuti mumukudze munyaya dzematongerwo enyika batsiranai nemukomana uyu kuti ramangwana rake rigova rakamira zvakanaka mukamukanganisa nenyaya dzemakaro muchifunga kuti ini ndimi makabata uta hunoita kuti zimbabwe izonakirwa ndinofunga kuti muri kudziya moto wamarari zvamuri kuita izvi zvinogona kukonzera dambudziko mangwana mugova imi vokutanga vanotiza nokuti mune access rather than those mazimbabwen vanozvifambira zvavo vanotidzika vogozvisara vachitambura nyaya yamuri kuita iyi kana mukasaibata nounyanzvi hwakanaka inokonzera matambudziko mukati yenyika ndanga ndichifunga kuti kana muine mazano akanaka okuti munoda kuvaka nyika hakuna mutemo unorambidza kuti bato riserebrete anivhesari yaro munobvumidzwa zvachose kuti muserebrete but munofanira kurangarira kuti maelection akadarika nometa munotora norurimi rwakaita sei the only advice that I can give you right now vatapita Khumalo and your team follow all the due processes endai kusadhaki endai kuau endai kana kuunited nation muchifollowa madue process zvamuri kuita izvi ndinodavira kuti mangwana do not regret this is my observation we are all zimbabweans neither yourself we are also a zimbabwean I would want to advise you advise aichamisa is very young 40 years who was born 1978 or 79 he needed to be groomed up very well in politics amachiwe kana akamachiwa agogona kutungamirira nyika kana kuine maplans and I would want to say I put ahead today that there was an investment a program yanga ichichiwa na president kuseta house those are the initiative that we are expecting from people like you, wana vatabita kumalo, wana tendari biti, wana lukusivanda, wanani, all of you put your head together. And I always say, Mukaritas, you want the support of the country, people will see you one day. Yes, Simbare will be Rimbura. Munopunga kuti ndimwe mune Simbare vanhu. Muchifunga kuti kuwanda kwanga vakaita vanhu kugwanzura stadium. Nemawandira manga makaita. Fine, there is no problem about it. That is a political part. Kune masupporters akawanda.
Maita basa va.
Put your country first.
Vamananda vaita basa zvikuru.
Dai nyika yenyu.
Maita basa regai titore kuti nemwe muteereri. Hello. Hello. Hello, tinemwe muteereri parunhare. Hello, kola.
Hello.
Yes, ndiani uyu?
Ndiri vamoyo kugokwe.
Ah, muruda kukuluma, muruda kutaura, muda kuspika.
Toda kutaura.
Ah, taura itinzwe vamoyo kugokwe.
Ndoda kutaura, chokutanga ndoda kutaura nemuruma apedza kutaura uyu.
Vamananda.
Vamananda, vanoitirei kuti kana vachitaura vanotaura nokuti kwaikona vanosikira moto muziso. Nokuti zvinhu zvokugara vachitaura izvozvo ndo zvinokonzera tiri kutaura nenyaya yekuti kune vanhu 6 vakafa. Ivo vanoramba vachitaura nyaya yekuti iko vanhu vanozoona zvavanoona zvii zvinoonekwa. Kunze kwokuti vanhu tiri munyika ine demokirasi iri independence, kana vanhu vane zvavanenge vaita zvinongotaurwa mune zvakanaka. Ende ivo vakatiza muno vakaenda kusouth africa kwavari kugara kure, vari kutiza nhamo iri muno munyika. Saka ivo ende vanga vachitaura vagaune vari kuti ivo munyika mune matambudziko anofanira kuti tibatsirane akakonzerwa nei. Hatitaurei zvinhu zvekuti tivake nyika tose. Tinoda kuvaka nyika, kwete kuvhundusirana kana kuti kuve tichidaro.
Aiwa,
hazvisiri izvo zvinofanira kuitiwa panyika iri demokirasi. Nokuti kana tikataura kuti chamisa mwana mudiki ngatimupei mazano, ivo vanoda kuti adini. Ndo zviripo, kana munhu achiitawo zvaanenge achiita nepati yake anenge achitogadzirawo nyika nerutivi rwake iko.
Aiwa, tinotenda Mr. Moyo, thank you so much.
Toda kuzvitenda. Ngava vaitaura zvinhu zvakanaka zvinovaka zvinobatanidza vana veZimbabwe, kwete kuti ari kuzvisikira moto muziso. Ndewei.
It's unfortunate kuti vamanhanda havachisiri panhunhare, tingadai tavati vapindure. Asi
vade mambo varega vatipindurawo, nokuti ndogara nchivanzwa muredhiyo vachitaura mavara anenge ekuvhundusira. Ivo vakatotiza munyika, kutiza nhamo vachienda kusouth africa.
Aiva, tinoimba kuti tichakwanisa kuti tinge tichivadzosa zvakare pachirongwa vatipewo mhinduro, asi tinotenda zvikuru vamoyo. Gibbs, that's Mr. Moyo, he is calling from Gokwe, and he was responding to our first caller, Mr. Mananda, who called from South Africa. Mr. Mananda was urging the MDC to work together as a party and to shape Chamisa into a mature politician, because he thinks that he's not yet mature enough to lead the party. And he says what we are doing will cause problems in the future. That's where Mr. Moyo came in there. He says, why always threatening people? What will happen if you threaten people without specifying what exactly will happen and who will cause that problem? It's you now who is causing problems. You are inciting people. That's so that's from our two callers.
Sibuyeleke kubaba Gawule singakayi kumakhumalo. Baba Gawule, uyezwa abantu bakhuluma lapho ke akukhulume labo. Uzwile konke akade bekutsho. Amafutshane.
Ngizwile simile. Ngizwile kakhulu kakhulu ubaba oqeda ukukhuluma lapha. Ngizwile kakhulu ukuthi utheni. Ikakhulu besithi yena ubevumelana nami ukuthi ethi yena asithini kathesi sifake namakhanda ethu ndawonye ngokuthi sikhethe ukuthi ilizwe lethu silakheni siye phambili. Hatshi ukuletha into eziza kudala uhlupho phakathi kwempilo zabantu njengakhona okwenziwayo kathesi. Engikubala mina njengokuthi asiyali ukuthi abantu bakhululekile ukuthi bayenze noma yiphi into abayenzayo. Kodwa but kule phela okuqakathekileyo futhi esimele sikulandele lokho nokumthetho nalesi awudalayo, imithetho eyiyebusilizwe eyiyemele siyilandele. Yaloku sibezosidinga njalo ukuthula sonke, kungakhathaleki liphi bani, amabandla ezombusazwe alethe ukuthula phakathi kwelizwe ukuze abantu basebenze bekhululekile ilizwe labo liye phambili. Omunye nomunye abe nomlando kipsi ukuthi la ilizwe lakhe liphumelele. Udubo lolo sikhuluma ngalo luphele. Udubo lolo lwenziwa ngabomo kipsi ngabanye abantu. Kungakhathaleki abantu bakhona bakuyokuzamphiwe kumba kwe-MPC. Izigangi zikhona kuwo wonke amaphathi. Amasela khona kuwo wonke amaphathi. Izikiwi zikhona kuwo wonke amaphathi. Abantu abari bathakathi bakhona kuwo wonke amaphathi. Ye, le church bayatholakala abantu abanjalo.
Yes.
So njengesizwe kodwa ngathi sikhethe ukuthi asibambaneni njengoba ukukhokheli sibe kwazi ukuthi esikufunayo ukuthi impila kahle ebantwini eyibo esikhangela ukuthi sibakhokheli ngoba kula muntu ongakhokheli izihlahla abantu nasebefile bonke baphela.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Gawule, sicela ubambe khonapho. So all what he's saying is that you know, unity is very critical at this stage because Zimbabwe needs to develop and you know it doesn't have any time to do with these things that are being done by the MTC. So we've got a caller on the line. I think that is Ubaba Ndlovu. Baba Ndlovu, kunjani?
Yena siyathola wabuduke njani?
Siyaphila ibizo Baba Ndlovu.
Hayi Baba Ndlovu.
Yeah, Baba Ndlovu. Uyaluza udaba lapha so ubambile nki akungena kona mphosi lakho ba.
Yeah, wathi ukuba ngicela ukukhumbuza ukuthi ngike ngathi ngena kusala ngathi mina i-FCC angeke izilukini uthetho. Ngathi mina abantu abalandela i-FCC abaningi angeke baze bavote. Ngayilinganisa njengephathi kamalema. Umalema wagcwalisa i-white seat kodwa uthe kuyavota abantu basesoweto abazange vele bamvotele. Okay. Okwesibili. Ngingakumashonaland futhi uma ngikhuluma ngemathebelele njengeyazi I'm surprised mina abe-MDC yokuthi uma bethu barosha kwasho kuthini ngoba ngangisesapho 2 weeks angizange mbona idini imoto e-1 ebrandwe i-MDC mina lapha-kini angizange mbone idini ikhampeni e-1 ye-MDC ngakulesi sidabe ngitshela kuso nasekhaya elikhulu bangithola amakhampeni ezanu kuphela and ipoint eyefuna ukuyiraiza before ngikhuluma lokho ngibona ukuthi kwini kulesi sigaba engihlala kuso mina i-N P bavotele owezanu i-council bavotele e-MDC into ababeyikhuluma bethi lowo muntu owezanu abamfakileyo i-council ngeke sesimvotele awasamba namamisteko akanawo abazange bamvotela bavotele owe-N P C namanje uyesithethe lo baba and it's very good to know baba uyenza yonke i-subsidies ithanda lapha esabenzeni right if one thing is that and ngicela ukusho ukuthi lokho okuyenziwe i-MDC ngamadlwane njengoba uba udawulesisho into engiyicelayo mina njengomcabango wami mabangabahlukumezi mabayeke benjani abayazi into abayenzayo bengayitho nexlent ababathathe njengokuthi bayenza njeamadlwane wabo but inkinga abanayo engqondweni zabanye abantu izobaconfuse nothi bonke abanye bazobaconfuse but nothi bonke but into abayenzayo bayenza into engekho then okwesibili uma bethi izanu yabulalilisi mina ngisafuna bethe ukuthi umfomo wabulalilisi.
Yeah, kuzela kutena 10 seconds kona kunika 10 seconds kathis.
Yeah. Abantu bombawulalilizwe ukuthi inkulumo yabisaxa ukuthi izani yabulalilizwe kanjani ngoba vele abantu ababusabazange beke bafane noma kunini. Abazange befane. Umbuso kababa umnyangako angeke uzifane nokamdali. Umbuso kamdabe nokankomo awuzange ukufane nokunkomo sechonile. The total different story lezi sesinazo.
Siyabonga Ndlovini, siyabonga.
Mabayeke benjalo kuqhubeke ngale nto abayenzayo. Kodwa into ekhona mina I know ukuthi ezinye izindawo badliwa phoko kudliwa not okokurojhe. Sengabaroje kwezinye izindawo kodwa emathibeleleni badliwa. Laba wena khona
siyabonga.
Laba dawa khona badliwa phoko.
Yes, siyabonga Ndlovu ungathina nokusasa baba.
Okay baba, ngiyabonga.
Yes, so that is Mr. Ndlovu. He says the MDC, as he said in one of the shows here, was not going to win the elections. So he says, you know, the MDC never campaigned in a way that it was invisible, according to him. He says they didn't even have one branded car, meaning that in his area, he never saw them. So, but they voted for ZANU-PF for
because,
ZANU-PF
because ZANU-PF
MP,
had branded cards.
Listen to this. They voted for a ZANU-PF MP and an MDC councillor. So he says the election was free and fair there. So then at the end of the day, he says, what they're doing right now is child's play. They mustn't play with people's minds because this is going to confuse people. So maybe let's go to Umakumalo so that we can get some of these issues going.
Yeah. That's okay. Yes, Ms. Kumalo. Hello. Yes. Yeah, pindai.
Which language am I using?
Ah, kanachirungu so that tino share tese takawanda.
I don't know because bane my audience.
That's okay.
Naini kana zvatukita zvisina basa ndezvemadhaka. Ko muri kuchemei? Tonga izvi. Why are you crying? Regai tiite mahumbwe ngedu. Inini tonga izvi. So stop accusing us of all sorts of things when what we are doing is rubbish. Ageli egele senza mandlwane etu. Kandili kalelani. Wangu wa mandlwane nga wetu. Egele nini siwenze. Line liti inela elango vayo. Hambani pela lee vusa. Kandili nalifuna sibu ya sizo wenzani. Njumu vali nali line li sezi salueni. Line li vusa. Tino umele sikuwenze iguini njewa senza mandlwane. We must not contradict each other here. One moment you are telling us that let's put our heads together and work as Zimbabweans. The next moment you are telling us that what we are doing is nonsense. So what exactly is it that you want us as the MDC to do? Secondly, we are a political party that is recognized in this country. And our role is to represent the people's interests who believe in our ideology. No one has a right to tell us that we should stop what we are doing and follow somebody else's ideology. No. It is within their rights. As much as ZANU-PF has got those rights. So tell us exactly what we are expected to do as a party. Since we are behaving like kindergarten and at the same time you want us to put our heads together. Which is which?
Thank you, Makumalo.
Now, before you go there, I think there are some people sending us messages. They are saying that our sound is not audible. They're not hearing us. I think there are roughly about six people so far who are saying we've got a problem with our sound. So maybe our guys are fixing it on Facebook, this kind of a sound problem. So let's go and...
We have two callers. One is Vasa Manyemba. Makadi? Hello? Hello, Vasa Manyemba?
Hello, makasimba here.
Takasimba ngoti ga nokuti queue yacho yevateereri inenge iri kuramba ichireba ngoti ga vasamanyemba.
Zvakanaka ini ndiri kuda kubvunza vanhu vezanavo kuti zvavari kuchema chema kuti muchamisa uyu anonza kusagadzikana munyika. Aita sei ivo ndivari kuunza kusagadzikana kamunyika vari kuuraya vanhu vari nenzara nepfuti nezvimwe zvakasiyana siyana muzvipatara hamuna mishonga chichizvoita hazvina kupera. Kuyo vari kutadza nekusipa mhosva yekuti vari kutadza kutonga nyika vari vega ivo vari vari pamazimba. Uyezve ndaida kubvunza avo vanoti hanzi chamisa mwana mudiki. Anoita mwana mudiki munhu ane 40 years. Saka anaka ndeachemberesa here savamunangagwa kuti atonge nyika ivo vachitadza kutoitonga kwacho. Who is better off mwana mudiki? In fact, mwana mudiki wa definition ya mwana mudiki. Yandaitaurwa namanhanda inoda kutombonzikwa kuti kana vachiti mwana mudiki vari kuti mutodhira muECD here chamisa munhu ane 40 years anogona kutungamira akatadza here kubva akambomupa here akatadza kutungamira nyika yacho ino yavanoti iri kurema. Isu takagara 2009 zvazvane FGG kuti vanhu vemDC ndo vari kukwanisa kuunza upfumi muvanhu. Vanhu vese vakakwanisa kuziva zvavanga vasingazivi nekuda kwemDC. Saka ivo vanongoti dzvanyirira. Vachida kutitonga ivo vasina zvavari kutipa. Izvezvizvi mukatarisa vanhu vari kungotya vanorama mukutya kuti kana ukangotaura unotofuma wakutodzvinywa unotovata wakutodzvinywa usiku mumba. Saka tingati munyika here iyoyo yekuti vanhu vanotyisidzirana hanzi takarwa hondo. Hondo iye zvino haichashandi. Taikumbira vanhu vemasojawo vakauyana nachiwenda kuti please vamborega zvehondo. Hondo pfuti haiuyi nemari. Futi haina kutonga kwainoita because vachamisa havana kana pfuti.
Maita.
Mukatarisa, how many followers does he have?
Maita wa samanyemba kungoti taita wa terere waripari na hari wakatu wandei. Gaiti tuare mumwe tinotenda shukuru. Tinemwe mterere hariku UK. Hello.
Hello.
Yes. Taurai amenu rimiru wa muru na kushandisa.
Yeah, I can use general English. Yeah.
Okay, and your name?
Mr. Mike.
Mkoma Mike, taurai tinswe. Muriku UK kupi kwacho?
UK Nottingham.
Nottingham. Okay, pindai mchirongwa.
Yeah. Yeah, I just want to say, Kuti, I think ZANU-PF is used to this idea of scaremongering, you know. There is a lot of, tactics that they want to use in order to silence the opposition. So all these speakers who are saying that, oh, Chamisa is looking for trouble and things like that, I don't get it. We can't understand where Chamisa is looking for trouble. All the time that the MDC is trying to do something, they try to follow the law. But they are always stifled by the ruling party. So we are sick and tired of a situation whereby those who are in power, they hoodwink the war veterans and people like that, to instill fear in the people. That is all what it's all about. Because they know that the MDC is a popular movement. So I don't buy the mantra that Chamisa is young. No. He's mature in politics. He started politics at a very tender age. And since the MDC was formed, he was there. And he's gone through the ranks the right way. He is now. He knows what he's doing. And he's got people who advise him. So if he is the people's choice, let it be. That is what is democracy all about.
Yes, Mukoma Mike, Anzi, I'm going to say, I'm going to say, we had two callers, but I think the problem that you were talking about,
the sound is giving us problems.
I'm not sure whether they are hearing us now.
Yeah, so I'm told that they can hear the two of us, but not the callers. I think maybe we've got some technical difficulties that our technicians are checking right now.
Okay.
And hopefully they are going to fix it. But so, in the meantime, yeah,
we can read some messages from our callers.
Tons of them, yes.
Viewers shown Facebook tine variku pinda mchirongwa kana kutera chirongwa chedu live. Tina mkoma Jabu Ernest. Anzi ZANU ngairege kufundutsira. Zviripa mutemo we Zimbabwe kudemonstrator. Kana paine zvisiri kufamba mushe. Then vachitova. Anzi Chamisa mwana mdiki kuvakuru vari kuitei mubvunzo wakandwa na vachitova. Kozoti mukoma Edwin Machokoto anzi vachamisa munhu mukuru ko akati nyika ino kutongwa neharawa chete ndiani kuita vamwe vari kutai vatoda kupindwa muchirongwa tipeiwo tifonerei vari kusana nhare dzavo kuita mumwe ari kuti anzi ZANU PF supporter should go back to Zimbabwe. Anzi please caller must go back to Zimbabwe. First, ozotaura is wasting our time. Ndofunga vari kupindura kuna vamananda vafona vari ku South Africa. Ndova vamwe vanhu vatina pano ndofunga une vamwe Gibson unogona kutipa zvakare.
Ye kulo sindisiwe Ndlovu oti ukola lokati kuluma sebe lokuluma iqiniso. Kodwa kwamanje uyakhuluma lapho kuti asalizwa Dube. Kodwa ngiyethemba lokuthi xa usizwa kathesi ke sindisiwe Ndlovu usitshengisele ukusibhabhayiza njengalokhu engwezela khona faka khona ukuyana ukuthi qi sibona ukuthi uyasizwa kuhle kuzobuya lo mind layo ukuthi isound ayisekho Dube lo Decent Ndlovu kajeni la uyakhuluma sikuthi heyi madoda singazi ukuthi isound yenu ihambe yangaphi. So abangizwayo kathesi nxa ngikhuluma khonapha-ke sicela lisitshayele izibhotoni lisitshayele-ke nama-hats into ezinjalo sibona ukuthi liyasizwa phela. Siyacela ukuthi unkosazana Dabita Kumalo lo baba uBelief Gawule libambe khonapha ecingweni lingayikhatshana sazama ukuthi silungise imitshina yethu ukuze ti sibone ukuthi abantu bayalizwa sibili. Siyathaba kakhulu ukuthi libuyele uhlelo njalo lokuthi liyasebenza insuku zonke. So for those the people that cannot hear us, we really apologize for this kind of inconvenience. But if you are hearing me right now, can you show me by, you know, displaying a hat or show us some kind of likes, all those kind of things, so that we be assured that we are actually talking to you. So I can see here that there are likes, there are, you know, all those kind of things. So it's later about Uti Abantu, Bati Siazogala. Uonet Ngwenya Uti, Yazogala Tube. Uzobuyake umbuzo ntini loti sen kacheni babu gere kuna pake.
Anzi taita mtereri vama nanda wadzofu kwa pachirongo. Andofu nga wane jorda utuwa pindure vama nanda tino ti pinda ya mchirongo asimungo tiga.
Thank you very much for reconsider my call as well. I did not mean to say Chamisa is very young to an extent that he can't rule. And I think I've said those who are around Chamisa try to advise him, groom him up to know politics very well. Regardless that when MDC was formed in 1999, yes, he was a toddler. All I'm saying is not a threat. I'm talking reality. Today we've got a commission, Abajonga, that is investigating the reason why people were shot 31 July. Mm-hmm. You know, it was because by mistake, Kungo Taura Zinus, Sinani Maturo is Shakapa Nogut, Tabo, bear in mind we are leading different people.
But Vamananda, let me interrupt you there. Is it a government policy that kana muna akanga ataura kana zvakaitika simso wa muri kurefer to muso wa 31 kuti vanhu vakanyunyuta nezvaitika then people get killed?
No. It is not a government policy, and I wasn't there, but I'm only talking from a different perspective here. I'm saying kutaura kwatinoita iso vanhu. Ngatitaurei tine hurimi tisi hunoita kuti tivake nyika. Tisataura zvinhu zvinopeseredzwa kuti vanhu vapokane mukurarama kwavanenge vachiita. Bear in mind, in politics we cannot always find people working together. Some people go the other way around, some people go the other way around. What I'm saying is, zvanga zvisingafaniri kunge zvichidaro, but look, zvakazongoitika. Mukati mevanhu vanotungamirirwa imomo, mune vanhu vanoassessa the value yokuti kurwa kunobatsirei. Kana ndikaputsa mudziyo infrastructure iyi, zvinobhenefita ani, zvichizodini mushure maizvozvo. Kune vasingatarisi nzira yakafanana naiyoyo.
Handaitinoita zvakati, vanogona kuita izvozvo. Ndikupei mukana wamanhanda mupindurwe na Muzvare Tavita Kumalo, unogona kunge vaine zvavanoda kupindura pamusoro pezvamuri kutaura. Muzvare Kumalo, pane pamambo pindura vamananda vaenda, vapindurei vadzoka. Alo, Muzvare Kumalo.
Hello.
Yes, and achiti pindurai muteerera ari parunare, ndovamananda vamambo pindura nguva yevanga vamboenda asi vazofona zvakare kuti vajekese pavanga vachitaura pekuti vachamisa mwana mudiki.
Misa. Kana isisu zvatukuita sebato reMDC ari mahumbwe. Komoche meiku, regai tiite mahumbwe edu imutonge nyika. And musati udze kuti Chamisa mwanana. Iwe pawakatanga kupinda basa, wapinda wakura zvauri izvozvo. Tese takatanga tiri matineja. Saka munhu wese anofanira kupinda tichida tisingadi tiri kuchembera. Generation, pane generation inofanira kufeziwa. Ndo generation iri kupinda yana advocate Chamisa, muchida musingadi. Saka nyaya dzokuti chitidzira izvi hazvishamise izvozvo vamanhanda. 1983. Vanhu vekumatebhurirendi hapana zvavakaita, havana kuita demonstration asi makavauraya 20,000. Saka agara zvere mabasa enyu kuraya vanhu. Mwarare manje manje muso wawani kogastapa makauraya mwana achitsvaka 50 cents yekupaka mota. Mukauraya vanhu 7 imimi matiudza kuti matohwina maelection. Saka munhu anenge ahwina election anouraya munhu akamuvhotera pakai. Nyaya dzokutukana idzi hadzigadzirise upfumi hwenyika izvi. Nyaya dzokuti shoropodza idzi hadzigadzire upfumi hwenyika izvi. Takaenda kuhondo tinganouurayana zvokuti bhedhi tiurayana sinyisi. Hamuna kugumisira maenda kuLancaster. Mamuchitsvagei kuLancaster kana muchiona kuti kuuraya vanhu kunobudisa mbundutso. Musadaro. Zvina basa. Imi muchiziva kuti vana kuno kuZimbabwe vari kutambura.
Ms. Kumalo, just one quick question here. So after this occasion that you did, like what Mr. Moken Komichi said, that Chamisa was bestowed as President of the Republic of Zimbabwe. What's the next step? Are you going to occupy the State House? Or what is this going to do to the people of Zimbabwe?
President Nelson Chamisa was bestowed as the people's president. Kinema president tu munyika muno. Pana president akagadzwa nezek neconstitutional court.
Mhm.
Isu tiri kuti tina president ari kugadzwa nevanhu vakamuvotera. And I andifunga kuti mhosva iyo. Nese munozva ndochokadi chacho. Asi chakakosha ndechekuti hazvinei kuti takaita anniversary tikagadza tikadini. Tiri kudzano yavuraya nyika. Kunoku vari kutituka. Rimwe ruoko rungu kuti aiwa ngatishandei tose. Chamuri kuda ndechipi kuti tigadzirise nyika iyi.
Yes, yakuzwa makumaro sitoribambe khonapo. Ngizokutoke sitobaba ureason. Masiza icingweni. Singakayi kuba ugawule. Baba Masiza kunjani? Baba, ireason Masiza uyangizwa?
Yebo, ngiyakuzwa baba.
Ye, nantutaba khonapo pose lakho ba.
Baba.
Ye, ungathini ngodaba lolo esixoxa ngalo lamhlanje?
Udaba lwe-commission.
Hayi, lolu ludaba lokuthi umnumzana uChamisa ibandla lakhe lathi usengumongameli welizwe leZimbabwe, usengu-people's president khonapho, sesibambe esidukini laye. So ungathini ngakhonokho?
Indlela engibona ngayo ibandla le-MDC Alliance angikacembu mina engililandelayo njalo into eyenziwa yizanu kangihambisani lawo kodwa lokho sokwenziwa ubaba uChamisa ne-MDC Alliance kubukeka sokuyikudala izimushumushu zelizwe lokungasisystem yomthethosisekelo yelizwe kathi bona njengabantu abafundileyo uma esigcotshwe siba ngumongameli ekubeni intanto lenkulu yalichitha udaba lokuthi iZANU-PF yarobha ukhetho yathi yona ukhetho lwahamba kahle angakwa nguye uyileyo. Yena uma esekwenza lokhu esekwenza eseyiphula umthetho sisekelo kakubona ukuthi uzafaka yena ejele lohambisana labo ejele kungeke kube khona ilizwe kumbe kungeke kube khona umthetho ongamkhulula kulokhu ngoba uyabe esephule iconstitution yelizwe. Ngikubona ngathi ufuna ukudala izimushumushu nokufaka abantu ejele ethi ma ingena ejele bese ngena labantu.
Siyabonga.
Kubukeka kuyinto engekho gasi ukuthi aluba uyenzile bekumele ukuthi ayenze olunye uhlelo lokupressurize iZANU-PF ukuthi ibumbe uhulumeni wobumbano, hhayi lezi izimushumushu osezidala kathesi.
Siyabonga kakhulu ke ungadinwa kusasa baba Masiza.
Ngiyabonga kakhulu baba.
So he says he's totally against what the MDC did and he says Nelson Chamisa and his party actually broke the law. Mm-hmm. So he says they should have followed the law and maybe things are going to go right. So
okay, I think we can bring in Mr. Believe Gaule.
Yes.
Mr. Gaule, can you respond to what Ms. Kumalo has said and all these other callers?
Yes. Ngizaqala ngithi mina okwakuqala konke lokho esikukhangeleyo sikubona kuyukuthi uMakhumalo belinganise sithena sifuna siyenzeni. Yesifuna senze amadlali phinde lethi sakusukeze ndawonye. Hayi, umntwana ovele enxa ephambanisa uyakhuzwa. Ethe ngakhuzwa ukuthi hayi lokho kodwa sibona ngani ulahlekile lapha. Uyabe engalashwa, uyabe qondise selulekwa. Ndabe yabedingakala, akula mntwana ongadingakaliyo, uyadingakala. Umntwana enxa ekhuzwa uyakalashwa, uyabe zamukutifa kwendlela yonke. Hayi lokho kwenza ayisikho. Lati sibona ukuthi kungasiphambanisela inhlelo zethu. Ikubonisana okuyikho kuqondileyo ukuthi sibonisane kule singathethisani. Sabe sithengisana nje ukuthi hayi njengesizwe siyadingana sibe mhlawumbe isikhathi ukuthi sibambane njengabantwana beZimbabwe sibe ndawonye. Kungakhathalekile ukuthi amabandla okudlulile isikhathi sokhetho. Isikhetho soludlulile asifakene amakhandidathi ndawonye. Kodwa lokhu sokusibisela emuva ekhethweni. Xa abanye abantu sebesephula umthetho sebesithi bona bafaka upresident bayamgaxa upresident abantu basebethi hawu kuthi ilizwe lelizwe lilabo upresident ababili abantu sibesenza njani, abantu bephambana emakhanda. So ngezinye indlela akulunganga khonokho, ikusiphambanisela inhlelo zethu. Siceca phakathi koduko oluningi, abanye bathi bona kathi lina indaba lesithi ye uduko lolo lukhona, ye uduko lolo lwadalwa yukuthi sonke elizweni leli. Abanye babesithi bona ye eZimbabwe akula kuthula, ye akube nama-sanctions landana lakathatha ama-sanctions akhona lokho ekhona manye alokho engasuswanga. Kodwa kunjalo asibeli ndawonye, sibonakale sisebenza ndawonye ingaphandle leyi eyiyesikhaya sesincedise ibi sisebenza lathi ngendlela enjalo. Zwanilonakutaurela abantu beZimbabwe nathi into ezokuthi ngathi bataneyi semuri yeZimbabwe. Tirege kurwisana nenyaya yokuda zvigaro. Vanhu vanofarira kuti ndivo vanotonga. Haiwa, nguva yacho ichasvika. Ngati pane nemukana zvemaelections zvapfuura. Ngati batanei tifambe pamwe chete. At the same time, I would want to say, Zimbabwe is a democratic country. And Zimbabwe is a multi-party state. That is enshrined in our constitution. But Zimbabweans, let's come together. Let's work together. Let's put the elections behind our back and move forward and to build our country. This is exactly what I would want to appeal to all Zimbabweans to put their heads together, to customize their ideas. Our major problem that we have now is our economy that is in shambles. So we need to put our heads together and work together as a nation.
Thank you so much, Ngiyabonga kakhulu, Gibbs.
Yeah, Ms. Kumalo, can you respond to what Mr. Kaole is saying?
Comrade Kaole, we are not your kids. You and me are politicians. So don't tell us that if a child does something wrong, the elderly must discipline them. Who told you as ZANU-PF you are the big brother? So please, don't trivialize us. Respect us as part of government in parliament. And I think we deserve that respect. It is our constitutional right to be politicians and to be the opposition. It's enshrined in the constitution. So I think it's important that we respect each other. And then on the question of that, there were sanctions. Comrade Kaole, go and read the Zedera. You killed people in 2008. And the Zedera came because of the violation of human rights. So don't accuse us of enacting Zedera. We are not members of parliament for the United States. We are members of parliament for the Republic of Zimbabwe. And the Zedera was enacted in the USA. So please go to Google and check Zedera and read. And we are not fighting for no position. What position did we fight for? All what we did, we celebrated our 19th anniversary. And I don't see what is wrong with that. And we have no powers to stop people from speaking. We have no control of the mob. And anyway, if you want us to unite, you want us to unite and do what with the current economic meltdown in this country? What is it that you are saying? Don't mince your words.
Yeah, thank you, Ms. Kumalo.
What is it that you are expecting the MDC to do?
Thank you, Ms. Kumalo. Let's hear Mr. Kaole.
No. You okay. See, he also said in three languages. I must also speak.
Go ahead, Ms. Kumalo.
Kaole, asoba ntu avako tina. Si sonke kumba ngazwe. Also, baba wethu wena hayibo ukuzani and abula mntu akutshela ukuthi ngomkhulu cela usihloniphe lilungile lethu elikusekelo sombuso ukuthi senze zombangazo
umuntu
omdala
izidera
ibethwa ngayithi labulala abantu ngo-2008 labulala abantu nge-Gugurahundi lalifithi kuyaphetha ngani
10 seconds ngesishona khonapho isihlelo soluphelile
ule uzathi uze kuthi tilivana isu se-MDC awusi mkoma iwe.
Thank you so much, Ms. Kumalo. Thank you. Thank you so much, Ms. Kumalo. We appreciate that you came into the show today. Siyabonga makhumalo. Siyabonga kakhulu. So I wish to say thanks so much to our guests this evening, Ms. Tabita Kumalo of the MTC led by Nelson Chamisa and Mr. Pilif Kaole of ZANU-PF. So I think today we're done.
Yes.
Thank you, Zimbabwe. Bye-bye.
Yendoso vateereri gifts vanga vakatoita nhare dzichipisa kuti vapinde muchirongwa tinotenda vese vakwanisa kupona nevakundikana kupinda muchirongwa ramai muchititsigira jonga kandemiri ndozitara muchitimurare zvakanaka.